zvikati kungogwa hwa vatotanga amai kutsvanga vanga vatomuvha mushinde yavo ikatsigirwa navamaridhadhi pakataurawo vachipanga sipreshadhi chipanga venzano p f vachitsigira motion iyi pakataurawo vaolza manipaka vachitsigira motion iyi pakazonga kutaura onaregucheomedzo asvika gurukota rezvemutemo rikabva ranozevedzera kuna spika kuti inenge nenyaya yaanenge achida kutaura saka vanhu vatomboti ngaabvepo vachitinga kuti pamwe yanga achida kutaura nyaya dzisina kunaka ndopa vabva mumirira maproceedings debate vambomira ipapo
vadare vatambira sei shoko rekuti mutungamiri wenyika varobert mugabe vasiya basa voga vasina kuumiswa neparamende
ndingati vadare vajamba kuenda kuchinga chaimo pavaudzwa nemutauro weparamende vajacob zenda kuti vawana tsamba kubva kustate house yekuti vamugabe vasiya basa vanhu vese vapara vakatenga kuimba vachiitira zvekuti vamudhenda vatozokurudzira kuti vanhu vaagarai pasi vachipopota kuitira kuti vavaverengere tsamba yaese yanga yabva kuna vamugabe
ndiani auya neshoko iroro kuna vamudhenda
shoko iri rauya negurukota rezvemutemo vabonyogwe navachinamasa ndo vakwira vakaenda pastage panga paina vamudhenda ndobva vazevezera ndingati patanga dhibheti iri vabonyongo vatomboenda pastage but vanhu vati kutekefuteke ndokundofunga vanhu vafunga kuti hapana zvimwe zvavasina kunaka zvavangu vachida kutaura saka vabva vadzokera ndobva vazodzoka pataura vanhu ndofunga vanokwana vatanhatu chete tatanga dhibheti iroriri saka nenguva dzataurwa navamudhenda because vari kuten inonzi yaisika nahalf past three saka dhibheti iri ratanga napote zvebonyongwe vanga vachida kutotaurano dhibheti pamwe ngaritomira because vanga va kutoziva zvaazaitika kustate house
saka zvaakurevei kuvadare nevana vezimbabwe
ndingati vamudhenda pavangoti tsamba yabva kustate house vabva vati saka hapasisina kodzero yekuti tirambechindirira mberi nedhibheti ranga richiitwa uye vabva vazivisa kuti pasemutemo ivo vanosungirwa saspika wepalamend kuti vange vachidoma kuti ndiani achange akuudzana kubata matomu emutungamiri wenyika saka vamudhenda vazivisa kuti izvi vachazviita mangwana nguva dza4 PM dzikazakwana kuzivisa kuti ndiani ari kutsana kubata matomu emutungamiri wenyika yezimbabwe
ko vezanu p f vari kutarisirwa kuti vane munhu anogona kutungamira vaemarson munangagwa vachatora matanho api kuti vange vachizosvitsa zita ravamunangagwa kudare reparamende kana kuti vamunangagwa vazotanga kuve mutungamiri wenyika
inova sekuti kutanga mangwana chaiwo vamudhenda havana zvavo kunyatsokutsanangura kuti ndaati matanho avachatora ese asi vativo pamutemo ivo pachavo sasvika ndova kusungirwa kuti vange vachiari kudoma kuti ndiani ari kutana kubata matomo saka ndiri kufunga kuti kutanga pari zvino kusvika mangwana seni chaiko chaiko haipindi pane matanho anenge akutorwa okuti zvofambiswa sei kuti vamunangagwa vadzorwe muhurumende kuti vange vari kuzotora chinzvimbo ndofunga munoziva kuti pawekend apapa bato rezanupf rakaita chisungo chekuti vamunangagwa ndo vanofanange vari mutungamiri webato iye